Dare repamusoro rapa mutongo winasi panyaya yanga yakakwidzwa kudare iri nekambani yeVNR Baba ichipikisa mutongo wainge wapiwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti ibhadharwe nemari yemaRTGS nekambani yeZambezi Gas Zimbabwe kunyangwe hazvo ivo vainge vakweretesana mari iyi nemadhora ekuAmerica. VNR Baba inoti yakakweretesa Zambezi Gas Zimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi masere emadhora zvekuAmerica ikazobhadharwa nemari yemaRTGS mushure mekunge paiswa murawo weStatutory Instrument wa2019 wainzi dhora reAmerica neRTGS yainge iri gedyegedye kana kuti zvainge zvine uremu hwakaenzana. Izvi zvinoreva kuti VNR Baba yakarasikirwa nemari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti $3,992,000 kana paiswa mari yemutero. Mumwe muteedzeri webato guru rinopikisa reMDC Vatendai Biti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti zvaitwa zvinosiya vamwe vemabhizimisi vari pamhene kusanganisirawo vakakweretwa mari nehurumende inosvika mabhiriyoni mapfumbamwe ekuAmerica.
Ii kaka handi yanga yamusorongwa zvimba nezvikwereti. Zvikwereti zvaya zvanga zvava $22 billion. Saka zvoreva chikwereti chavachapera. Ukaona uchibva kuCanada kana kuti kuAmerica uchida kuzoita business muno muZimbabwe unongo uchitopenga because pakatoiswa kamutemo chete kachakuchesa kachakusecha muhomwe imomo.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu.
Kuvashandirwi tana dambudziko hatina kumboita madispute nevashandi panyaya yekare ndikuti munhu kana pane chikwereti unobhadharwa sei. Asi pane vanhu vanenge vakaitirana macontract vachinyatsonyorerana kuti takweretisana maus dollar kana maakundidzosera munondidzoserawo maus dollar ndopatikuona kuti pamwe panoitika dambudziko.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti izvi zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi munyika.
Asi mutongo uyu wauya punguva zvinhu zvisina kumira zvakanaka muikonomi. Muri kuziva ikonomi iri kutarisana nedambudziko reinflation raeroda tingati mavalue emaassets especially mumabusiness sector makambani anongaita semabhengi anokweretesa mari. Saka danho mutongo waturwa nesupreme court uyo wato uri kukanganisa zvakare zvakanyanyisisa vemabhizinesi especially vanokweretesa mari nekuti zvaakureva kuti maassets avo anenge ari in the form of madebts vhalu yacho yatonyanya kuderera zvakanyanyisisa. Saka zvinogona kuita kuti makambani especially mabhanga navamwe vanokweretesa mari vatarisane nematambudziko yatingati pachirungu nyaya dzeviability kana sustainability.
Hongu vamwe vanogona kunge vachiti vageza negoka munyama asika hakuna here vamwe vari kunyemwerera kuti mudzimu warobonga kuona huku dzichirwa. Vachitambara vanopindura.
Vari kufara vanhu vangu vaine zvikwereti mumabhanga or mumamwe mafinancial institutions zvakutoreva kuti vari yezvikwereti yadonha zvakanyanyisisa. Itori idouble advantage pakuti nezvazvagara zvadonha nenyaya yehigh inflation katinayo.
Asi vachipawo maonero avo panyaya iyi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti zvaturwa nedare watova mutemo nekudaro kuushora kungopedzera hoko padehwe retsindi.
So mutongo waitwa kuna vamwe vachafara nawo kuna vamwe vasingafari nawo vakawanda. Hatingamboti kana ndingavatoma vakadaro vanosevenzerwa vanogona kufara nazvo vanosevenza vanogona kusafara nazvo zvichingosiyanawo nokuti iwe uri pachigaro chipi pachinguva chipi pana izvozvo. Asi ndo watova mutemo haugoni kupikisa ndo wototi munhu wese atoteerera ndo zvootoita.
Asi pane mukana here wekupikisa mutongo uyu kudare reConstitutional Court? Vabiti vanoti
inini segweta reConstitution Supreme Court haina kutarisa nyaya iyi from a constitutional point of view. But section 71 yeConstitution yedu inotaura kuti right to property nemari yemunhu nemapension yemunhu zvinochengetedzwa. So in other words There must now be a constitutional challenge. There must now be a constitutional challenge to SI 33 of 2019, to SI 142 of 2019. In other words, to the process yes, de-dollarization. To turova na manje fair fair. Supreme Court nasi angota. Those ripo pamitemo. Sakazoto litwa. What the Supreme Court don't do is to say, mutemo uyu, SI 33 of 2019. How does it measure? Unomira ere kubumiro remtemo. Kubumiro remtemo, doro nchegete za kodzero zirani.
Tina ukwandisa kubata governor we RBZ Dr. John Mangujka kutitinzwe divirabo sezo vanga wasiri kudaira na rembozha yavo. Ndaka Mirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.